manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina kukadzi 16, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voradzika gamba renyika vaChris Mushowe kuHeroes Acre, vachikurudzira vatori venhau nevashandi vehurumende kuti vazvipire pabasa ravo. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kugutsikana nezvikonzero zviri kupiwa nemapurisa kurirambidza kuita misangano. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze royambira vanhu nezvemafashamu emvura mumatunhu akawanda munyika kutanga nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vakurudzira vatori venhau kuti vanyore chokwadi panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rino, vachiti izvi zvinoita kuti munyika muve nerunyararo. VaMnangagwa vataura mashoko aya pakuvigwa kwevaimbo vegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaChristopher Mushowe, avo varadzikwa pamarinda anovigwa magamba enyika paNational Heroes Acre muHarare. Frank Chikore anotipanyaya iyi.
VaMnangagwa vati vatori venhau vanofanira kuita basa ravo nemazvo, zvavati zvinobatanidza veruzhinji, zvikuru sei panguva ino nyika yatarisana nesarudzo.
As we accelerate our national socio-economic development and more immediately prepare for the upcoming...
Patiri kusimbaradza nyadzi kusimudzirwa kwoupfumi, kunyanya yezvino patiri kugadzirira sarudzo dziri kuuya. Komekedza vatori venhau imi muri mberi kwangu kuti muite basa nemazvo uye kuti mugare muchitsvaga kubatanidza vanhu vemunyika yedu. Ndiyo yega Zimbabwe yatinayo uye yamunawo zvakare. Ndiyo nyika yamai vedu uye yamai venyu zvakare. Saka nokudaro vatori venhau vafanira kutengesa nyika yedu kuti vava nezvidimbu zvemasirivha.
Asi mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevatori venhau remisa Zimbabwe vatavani moyo, vati zvakakosha kuti vatori venhau vaite basa ravo nemazvo vachipiwa mukana wekushanda vasingashungurudzwe sezvinowanzoitika pose panoitwa sarudzo munyika.
Kana tasvika nguva iyi ngatichicherechedzawoka kuti bumbiro redu rinopa vatapi venhau mukana wakakwana wekuti vaite basa ravo vasina zvinovambunyikidza zvinovaisa panyanga dzamushore kana kuvavhiringa mubasa ravo. Naizvozvo tinokurudzira zvikuru savematongerwo enyika kubva muofisi hurusa seiri kutaurwa nemutungamiri wenyika kusvika paofisi dukusa zvayo munyika kuti vacherechedze mirayiro iyi yekuti vatapi venhau vanokodzera kuita basa ravo sina zvinovashungurudza.
Izvi zvatsinirwawo nemutevedzeri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalos Siziva, vati zvainge zvakanaka dai vaMnangagwa vatangira kuona kuti zvavari kutaura zvaitwa neZBC.
Kumabielections there was unfair coverage. Mukatarisa mu2018 elections, SADC, African Union nemama observer akarekomenda kuti nyaya dzigadzirwe. Asi nyaya idzi dziripo pamutemo wenyika kuti ZBC inofanira kukavha zviri professional, zviri accurate uye zviri fair, ichipa vanhu vese mukana.
Vamunangagwa vakurudzirwa vashandi vehurumende kuti vaite basa ravo nemazvo, vachiti ndizvo zvinoita kuti nyika ibudirire. Asi munyori mukuru musangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vaudza Studio 7 kuti vashandi vanodawo chekubata.
Tanga tichizofara zvisingambobviri dai mukuru wenyika aizotaurawo nenyaya yekuti aiwa mihoro yevashandi vehurumende ndeyapuwavo priority kudarika zvimwe zvinhu zvose.
Vamunangagwa vatsanangura vamushoo wesemunhu aishanda nesimba muhurumende pavakaita gurukota rezvekuburitswa kwemashoko nezvekutakurwa kwezvinhu, uye nepavakazoshanda semukuru muhofisi yevaimbova mutungamiriri wenyika varobert Mugabe, vachiona nezvekupiwa kwemabhezari kana kuti mascholarships. Mwana wemushakabvu Mushowe, muzvare Tanyaradzwa Mushowe, vati mhuri yavo yarasikirwa zvikuru.
Manheru ese ese maiziyo kuti hamurari musati manamata, asi musati manamata maitanga maimba tenzi taungana kana kuti a song of his choice for that night.
Vamushowe vakaberekwa musi wa6 kukadzi 1954 vakazopinda mune zvematongerwo enyika munguva yerhodhesia. Nyika yawana kuzvitonga kuzere. Vamushowe vakaita zvigaro zvakawanda muhurumende, vakaitawo zvigaro zvakasiyana-siyana mubato rezanupf kubva muna 1982. Vasiya mudzimai amai Penelope Batsirai Mushowe nevana vasere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mapurisa ayo ari kushorwa zvikuru munyika nevanopikisa pamwe nevanorira kodzero dzevanhu nenyaya yekurambidza bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuita misangano kunyangwe nyika yatarisana nesarudzo, ari kuti vamwe vezvematongerwo wenyika havasi kutevedzera mutemo zvinopa kuti varambidzwe kuungana. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kuvatore venhau nezuro pamusangano wakarongwa neboka rinomirira vatore venhau reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA, mutauri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati, vakati mamwe mapato ezvematongerwo enyika hatevedzeri mitemo pakuita misangano.
So that muzive kana pakanzi MOPA, the Maintenance of Order and Peace Act, vanhu vanopiwa masimba in terms of the law, in terms of the country's laws, my regulating authorities. And there is a difference between notification and compliance, where you find that most of the period which you are going, people are saying, I have notified. And I notify the regulating authority of Kadoma, I notify the regulating authority of Chegutu, kana kuti regulating authority of Makonde. Saka zvatopera. No.
Vanyati vanotikana vanhu vachida kuita misangano hakusi kungozivisa mapurisa chete kunotarisirwa, asi kuwirirana kuti vanoshanda sei nemapurisa kuchengetedza runyararo.
Ndanotify the regulating authority weKadoma, ndanotify the regulating authority weChegutu, kana kuti regulating authority weMakonde. Saka zvatopera. No. Tipatoda kuti media mutibatsirepa. Once you have notified, but you also have a role to play in terms of security. You have also a role to play in terms of working with the police.
Mutevedzeri wemutauriri webato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vaOstalo Siziva vanoti vakarambidzwa kuita misangano yavo yakawanda kunyange vachitevedzera zvinodikanwa nemutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA.
Vanyati vanga vachitaura vachireferensa kune mapolitical party, nekuti kana tirisu CCC tinotevedzera mutemo, tinotevedzera zvinotaurwa uye nemapurisa nematare enyika, nekuti tiri movement, tiri bato rinorespekta mitemo yenyika, inorespekta vanochengeta mitemo yenyika. Patinorambidzwa tinoteera izvozvo, asi kana tisiri satisfied nemareasons atapiwa nemapurisa, tinoenda kumatare toaplya kuti tibvumidzwe.
Vasiziva vanoti sebato riri kutarisira kuumba hurumende itsva mushure mesarudzo dzegore rinouya, vanotarisira kushanda nemapurisa asingatarise kuti wabuda mumba mani.
Tiri kutarisira kuti mapurisa nemamwewo maagencies asave partisan pakuaplya kwavo mutemo, nekuti isu sehurumende itsva iri kuuya hatisi kutarisira kuti mapolisi edu isave professional in his conduct, nekuti inobhadharwa nesu mataxpayers, isu semaZimbabweans, isu semacitizens.
Panyaya kuita misangano, gweta, vachamu mchamusa, vano chimutemo uripachena kuchimulu, vano sungiru waku zivisa mapulisa chete. Tore tripu usino, telaka rambizu wakuita misangano yaro, inoshika makumi matanatu, gorela pera chete. Panyaya vatore venau, vanorowa, nekusungwa ni mapulisa pa misangano yeso, matongeru wenyika. Vanyati wakati wane urombo asi vakayambira vatore venhau kuti vasafambe mudzimotokari nevezvematongerwo enyika.
Then we also have a problem. Handiti kuti isusu tokuenda kumaharmonize elections where you have kuti panoita magatherings. Maybe because I thought vachinake nanje will address it. Where you find kuti majournalists vanofamba nemapoliticians. In the process vachifamba nemapoliticians panoita maconflicts, panoita macontestations. Kana vanhu pozonzi pakurwiwa mapurisa it becomes very difficult because they can't separate my journalists and my politics because mimi mfamba muri nesi.
Sarudzo dzemunyika dziri kutarisirwa kuitwa muna nyamavhuvhu sematauriro akaita mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Asi kunyange bato rezanu PF riri kunzi riri kuita misangano pamadiro vaNelson Chamisa nebato ravo vari kurambidzwa kuita misangano nevatsigiri vavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze riri kuyambira vanhu mumatunhu akawanda munyika kuti vagare vakagadzirira sezvo kuri kutarisirwa kuita mafashamu emvura. Mvura inonzi ichatanga kunaya nhasi kusvika svondo rinouya. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze munyika rabudisa mashoko ekuti mvura yakasimba ichawedzera matunhu akawanda kunyanya kumatebeleland, Manicaland, Mashonaland East neWest pamwe neMasvingo. Vanoona nezvekufambisa kwebasa mubazi rezvemamiriro ekunze munyika vaBenjamin Kwenda vaudza Studio 7 kuti kunogona kuita mafashamu sezvo pari kutarisirwa kuti pachanaya mvura inogona kudarika mamirimita makumi matanhatu kana kuti 60 millimeters mukati mezuva.
Then tozonotiwo maprovinsi anosanganisira Matabeleland North, Midlands, Manicaland, tinobata zvakare neMashonaland East. Tiri kutarisira kuti kunogona kune machances akati kurei ekuti mvura inogona kupota ichidarika ma 50 millimeters mu 24 hours. Ava inogona kuita between 50 kana kuti tonosvika kuma 60 millimeters mu 24 hours. Izvi zvinogona kukonzeresawo matambudziko akaita sana flash flooding uyo mafashamu chaiwo ekuzara kwenzizi.
Vakwenda vayambira vagari kunyanya mumaruwa kuti vasayambuke nzizi dzinenge dzakazara uye vaone kuti dzimba dzavo dzakasimba sezvo mvura iyi inotarisirwa kuva nedutu mupengo remhepo zvakare.
Mvura ukangoona mvura yangopfuura yakuda kusvika mumabvi chete, chances dzekuti inogona kutora even mota chaiyo dziri high. Saka izvozvo hatikurudziri vanhu kuti vaite sei, vatodaro zvitori nani kurara kwaunenge uri, kutsvaga pekurara paunenge uri kana rwizi rwakazara kana kutomira kusvikira rwaserera, then wozoita sei, wozokurota.
Vebazi rinoona nezvenjodzi kana kuti Civil Protection Unit CPU vanoti vakatotanga zvirongwa zvekuchenjedza vagari kuti vasarasikirwe neupenyu. Mukuru weCPU mudunhu reChiredzi Valav Mochisema vayambira vagari munharaunda mavo kuti vasayambuke rwizi rwerunde urwo rwakatozara nemvura kare iyo iri kunaya kumasvingo neMidlands.
Saka tinokurudzira vagari vekuChiredzi vaya vanofarira zvekuredza, vaya vanofarira zvekuvambuka nzizi, kuti vave vakachenjerera nekuti mvura iri kuwanda mukati menzizi tinogona kurasikirwa neupenyu mushure mekunge vakukurwa. Saka vese vane chekuita, vane zvekuita munzizi panguva yakadai tinovakurudzira kuti vambosuduruka kuti vape mukana mvura yakawanda kudai idarike. Izvi tiri kuzviitira kuti tisarasikirwa neupenyu zvatakamboita gore rapera.
Izvi zvatsinirwawo nemukuru weCPU mudunhu reMashonaland West vaJosephat Jaji vayambira vagari kuti vaende kunzvimbo dzakakwirira kuti vasayeredzwe nemvura.
Kana uya mafashamu vanhu ngavarege kungofamba famba, vana vechikoro ngavarege kungofamba kana kukozza nzizi. Kunyange vemotokari vese vari kukurudzirwa kuti kana vakawana rwizi rwakazara mvura ngavasazviposoredza kauri kuzvimanijidzira kudambura nekuti vakrose rwizi iro runogona nge pasina bridge yevanenge vasisiri kuzviona.
Asi vamwe vagari vekuchilonga kuchiredzi vakaita savamelusi Macilele vanoti hurumende inenge isina kunyatsogadzirira.
Hakuita kuti mukazara vanogona kufarwa, vakatozara izvo zvakusiya. Saka inini zviri kutirwadza sevagari vemunzvimbo kuti hatisi kubatsirikawo kunhau yebridge ende iri kutipedza vanhu. Zvadenotaiwanawo rubatsiro rwokuti tibatsirike maringe nebridge iroro, nokuti kwakare shuwa vanhu hama dzedu tera.
Asi vachitaura nechipiri mushure mekupedza kwemusangano wamakurukota ehurumende wekutanga kwegore rino, kurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko munyika, amai Monica Mutsangwa vakati hurumende yakagadzirira kubatsira vanhu vose vanosangana nematambudziko achabuda kubva mukunaya kwemvura munyika. Gore rapera vanhu vanosvika 14 vakarasikirwa neupenyu mushure mekuyeredzwa nemvura pazambuko rechilonga chete mumasvingo. Vamwe vakawanda vakayeredzwa kwagutu, Zaka Mwenezi nedzimwe nzvimbo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Rimwe sangano rinomiririra vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, nasi raendesa tsamba yenyunyuto kudare reparamende richikurudzira kuti riongorore nyaya yeuori unonzi huri kuitwa nekanzuru inoona nezvebvunzo, ZIMSEC. ZIMSEC iri kupomerwa mhosva yekupa kuti zvive nyore kuti mapepa ebvunzo aburitswe dzisati dzanyorwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutauriri mukuru wesangano reATUS vaObert Masaraure.
Ungu taendesa gwaro renyuto kuparliament denya ya kulika kwa mazamanishone akaitika last year. Tukutoona ZIMSEC ya kutanga uto anonza maexam fee gorenotera. Asa pala zvinobatika zvatatita ona azvakaitika kugadzirisa dambudziko rakaitika kumashuro. Saka gwaro redu raenda atisatita wana minduro asi vatambira rikadindwa. Zvimwe zvaita kuti tiendese gwaro iri takaoteerera ministerial statement yakaitwa na minister on malikages. Takaona kuti haina kusvika pa root cause yeproblem. Saka taendesa gwariri kuti parliament inyatsonzwisisa matambudziko ose ari kuitika pakulika kwemazama mapoint of leakages acho nezvimwe zvinokwanisa kuitwa, nekuti minister akangogomera pakublema vana zvikoro nemaparents asinganyatsoende pamongo. Saka tinoda kuti dzidzo yedu igadzirisike. Saka taendesa gwariri kutarisa kuti tichaona mhinduro.
Saka izvi zvingagadziriswe sei zvinai vamasaraure?
Zviviri zvatiri kumboti zviitwe izvezvi kugadzirisa dambudziko iri. Chekutanga ndechekuti parliament igare pasi zvaka nevanhu veZIMSEC vachishandisa umbo hwatavapa vanyatsoita tsvakurudzo dzakakwana rekuenda padzinde redambudziko remaexam leakages, nekuti mubepa ratavaba iri annex ya petition yedu tiri kudonongodza mapoint of leakages ese emaexamination. ZIMSEC iriyo inopresida over pese pari kulika kashomashoma mazuva mando pari kuzolikirwa kuzvikoro. Saka tiri kuda kuti ipapa paparliament ichiita tsvakurudzo tichishandisa umbo hwatavapa vanyatsowana muso wakakwana. Chepiri chinoda kuitwa pachizoitwa ecommission inoenda kunogadzirisa matambudziko dzokaya kushandisa marecommendations ataisa ishandisa zvinenge zvawanikwa muparliament kwachigadziriswa kuZIMSEC china yese ichibviswa matambudziko yese atadoma anosanganisira kusabhadharwa kwevanhu nenyaya yecorruption parecruitment nezvimwe zvakadaro zvinobva zvagadziriswa tove nebhodhi rakanaka. Kuramba tichilikisa mazamanishoni kunokanganisa dzidzo yedu inobva yaonekwa yepasipasi.
Ko ivo vadzidzi matambudziko avanosangana nawo kana huori hukasagadziriswa ndeapi?
Kune dzimwe nyika vana vanenge vachida kuenda kunodzidza dzidzo yavo havachatenderwi kunzi vakaita seZIMSEC ichinzi haiite mabasa. Vanhu havachatenderwi kuwana mabasa zvichinzi mapepa avo akalika nezvimwe zvakadaro zvinoita kuti chero vana vacho vamire kana kuda kutowana zivo chaivo vangomirira kuzotenga mapepa. Zvinoita kuti skill set yavo pavanoenda pamabasa vanenge vari vanhu vasina chavanoziva nenyaya yekuti vanhu vakazongoita mapepa ekutengera. Profile yemwana pekupedzisira evaluation profile yake inofanira kunge yechokwadi ichienderana nezviri mumusoro make.
Mutungamiri werimwe sangano revadzidzi reATUS vaObert Masaraure vange vari parunare muHarare. Tabatawo veZIMSEC kuti tinzwewo divi ravo, asi mutauriri weZIMSEC muzvare Niki Dlamini vati hapana chavangataure panyaya iyi sezvo ATUS isina kuvapa tsamba yacho. chimwe chizvarwa cheZimbabwe amai Spiwe Kachidza Mapfumo avo vange vachishanda vari muCanada kwemakore gumi nerimwe chete vachiita mabasa ekudzidzisa veruzhinji nezvechirwere cheHIV and AIDS vanoti vave pamudyandigere munyika uye vachange vachiita mabasa ekubatsira madzimai nevanasikana. Amai Kachidza Mapfumo munyori wemabhuku uye vanoshanda nemadzimai ekumusha kwavo kwaMutoko. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye naAmai Kachidza Mapfumo nezvenyaya iyi.
Changopedza mabasa rangu randanga ndichiita kuCanada ndichisenza mukusimudzira education yeHIV nemaAfrican Caribbean and Black communities ikoko, asi iko zvino ndiri muno muZimbabwe. Ndakauya kuti ndione kuti zvii zvandakuda kuita pache zvangu ndichisimudzira madzimai zvekare vemuno muZimbabwe.
Chirongwa chamuri kuronga pari zvino ndechipi chakanyanya kutarisana nemadzimai nevechidiki?
Tine chirongwa chatiri kuda kurongawo chekudzidzisa maparents kana kuti vabereki vari muno muZimbabwe kuti vazive kuti kana vachida kuendesa vana vavo kuchikoro kunana Canada nekuUnited States, zvii zvavanofanira kuziva, ngekuti dzimwe nguva vabereki vanongoendesa vana vasingavaprepare kana kuvagadzirisa kuti vazive zvinhu zvavanofanira kunge vachizonge vachisangana nazvo ikoko. Saka maworkshop andiri kuita aya ndinoda kuita nemaparents akati kuti vari kugadzirira kuti vana vavo vazoenda kuchikoro kuAmerica nekuCanada. Tochivataurira zvavanofanira kunge vachiziva nekudzidzisa vana vavo kuti vaende.
Pane here zvirongwa zvamuchaita naivo vadzidzi pachavo muchisanganisira nevabereki?
Zviri kuda kuita maworkshops nemahigh schools nemacolleges tichidzidzisana malife skills eupenyu. Kampani yangu inonzi First Impression. Saka tinenge tichida kuvadzidzisa kuvapa maskills ekuti kana vamuupenyu wakura vasisiri mastudents, zvii zvavanofanira kuziva, zvavanofanira kuzviprepare vasati vaenda kunotsvaga mabasa. Hatizi kutaura kuti tiri kuita career guidance, aiwa, asi kuvadzidzisa zvinhu, some of those to my little pieces tovanofanira kuziva, kuva empower nekuvaprepare kuti kana mapinda munyika umu maakusenza hamusisiri vana vechikoro. Izvi zvimwe zvezvinhu zvinofanira kuzivikanwa ngekuti ndizvo zvinoita kuti ukwire, yatinoti upward mobility mabasa. Kana pasina anovadzidzisa, hapana vanozoziva kuti tinozoita sei. Ndizvo zvatiri kuita izvo, ndizvandakuita iye zvino ndati ndapedza basa rangu randanga ndichiita kuCanada kwemakore 11 ndichisenza mueducation yeHIV.
Avo vange vari munyori wemabhuku amai Spiwe Kachidza Mapfumo vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Totarisa nyaya dziri kuitika munyika. Paita maonero akasiyana pakurudziro yeUnited Nations yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasaise runyoro rwavo pabhiri rekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira OGA kana kuti PVO Bill. Bhiri iri rakatopasiswa nematare ose eParamende. Nyanzvi mubazi dzezvekodzero muUnited Nations dzinoti rinombunyikidza kodzero dzevanhu uye harisi rekurwisa mabasa evanopfurikidza mwero sezviri kutaurwa nehurumende. Muzeya nezvenyaya iyi, mutori wenhau Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa uye vanokokera bato reZANU-PF mudare reParamende vapupurai togarepi. Totanga kunzwa kuna vatogarepi.
Nikunyangwe tichiremekedza zvikuru pfungwa dzingabva kune mamwe mativi, even neUnited Nations yacho, hatitarisiri kuti United Nations ipindire pakuitwa kwomutemo munyika dzakasiyana siyana. Mitemo inoitwa munyika dzakasiyana siyana nokuona kukosha kana kukanganisika kunogona kunge kuripo kunoda kuti kuiswe mutemo unogona kuti nyika iyoyo ikwanise kuzvitonga isina dambudziko navamwe vanenge vachipara mhosva dzinenge dzaonekwa mukushanda kwemasangano akasiyana siyana kana kwevanhu kana zviri kuitika nguva iyoyo munyika iyoyo. Saka nyaya yePVO bill isusu kwatiri hatifungi kuti tingatirira izvozvo zviri kutaurwa neUnited Nations expert uyu. United Nations expert haasi United Nations, unotovawo munhuwo zvake unenge avinguva neiwe anofunga kuti vangakonesa kuti bill iroro risainiwe kuti rite mutemo. Saka president, tinovakumbira zvakadzika dzika chaizvo kuti dei vasaina mutemo uyu uve mutemo unoona kuti vamasangano ava vanoita basa ravo nemazvo vasingatsaudziri.
Kandairenyu tinzwe vamutasa.
Zvaakutonyadzisa zvinhu zvinoitwa nehurumende yeZimbabwe. Taakuzikanwa pasi rose kuti nyika yaBanana Republic yaakungounza zvimitemo zvisinganzwisisike kuti zvinobva nekupi. Vachifukunura pose pakasiwa mitemo youdzvanyiriri naana Smith vodzora zvimitemo zvakanga zvichiitwa naNabotha kuapartheid kuSouth Africa, zvimitemo zvakanga zvichishungurudza nokutambudza vana veZimbabwe munguva yaSmith muRhodesia. Vozvidzorera kuti vanhu vatange kumbunyikidzwazve vaende pasi peunhapwa. Variwozve vanhu vakanga vachirwa vachiti vari kurwira ruzhinji rweZimbabwe rusununguko. Zvanyorwa nemaUN experts vanova vasina divi ravakarerekera, vanhu vasingatambire muUN system, vanhu vakangozvimirira vanotarisa mutemo sezvauri. Zvaifanira kuti zvitendwe zvigadziriswe president vakafurirwa kusaina chemutemo chakadai. Vanenge vachingozvinyadzisa pasi rose vachingopindawo mugwara rakanga rine vamwe vaidzvanyirira vanhu vana Hitler, mugwara rana Botha kuSouth Africa, mugwara rana Smith muRhodesia. Nokuti bumbiro redu remutemo rinoonesa pachena kuti munhu umwe neumwe zvake kana musangano upi neupi zvawo une kodzero dzekutaura zvinyunyuto zvayo kuhurumende. Isi tinotoziva kuti ukataura chinyunyuto muno kana ukataura kuti corruption yanyanya kana kuti ukati urovha hwanyanya ukati kuba kwanyanya unotonzi uri kutaura politics.
Pindurai tinzwe vatogarepi.
Blessing you, zvinotaurwa navapita mutasa izvi zvinondiratidza ini kuti munhu uri kuti Zimbabwe ngairarame pasina mutemo. Tinoona iyo manani government organizations veiwawo vemassive organizations ndiwo anokurudzira zvakanyanya kuti ngatiitei siye zvinhu zvedu zviri pasi pomutemo yavanoti rule of law. Isi hatina dambudziko namaorganizations ari kuuya muno muZimbabwe kuzoshanda pamwe chete nehurumende vachivaka kana kubetsera ruzhinji rweZimbabwe kuti ruite zvavanoshuvira, kana kuti vabetsere kuzvipatara, vabetsere kana gore rinenge riine nzara, kana kuti vabetsere pane zvimwe zvinoshayikwa even kurwa nezvinodhaka izvi. Hapana unorambidzwa. Asi kana mauya kuno kuZimbabwe muchiti munoda kubetsera vana kuti vabve mukati mezvinodhaka, tinotarisira kuti muite izvozvo chete zvamafambira. Ndoo zvinongoreva mutemo uyu. Musazowanikwa muenda kupolitics, mungasazowanikwa muita zvamachechi, musazowanikwa muita zvimwe.
Peitai zvenyu nyaya yedu vamutasa, tisaswerere kuvhiya katiyo.
Inga mukoma wangu vatogaretawo vari kutopupura kuti maorganization nemunomo anoda rule of law. Munyika munomu tine mitemo yakakwana inokwanisa kuparadza nyaya dzese dziri kutaurwa dzemoney laundering.
Avo vange vari sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa. Manzwawo zvakare kubva kune vanokokera bato reZANU PF mudare reparamende vapupurai togarepi. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Musakanganwe live talk na 8 PM parikutaurwa nyaya dzemaexemption permits ave kusvika kumagumo kuSouth Africa uko. Tabve tasvika kumagumo echirongwa chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.